akakatomera mpara chokadi nekuti zvinhu zvatirikutaurana nazvo zvakawandisa emaproblems ekuti sevana vatinavo isu vanobva mumaruwa tichida kusvitika chinhuzoti kuti vagone kusimudzira dzidzo yavo tichivaisa kumatawni mari idzo tinowana zvacho ingori hendi to mouth kungokosa kuti padisi patinga takwanisa kuwana ipapo kugona kungokiyayo navo bati dambudziko guru ratinarende kuti accommodation dzatiinadzo ikoko ndidzo kurenda patinenge tichienda kwachona tichindowana mabasa mabasa acho anenge ari sikwesike zvacho kungokosa kuti chidiki chatinowana tongodimburana nevana
imi mati munobva kuchiredzi mwana ari kuenda kuchikoro kupi
ari kuenda paChristian Secondary School then ari kuita form 2 plus ndinenge ndichirenda icho ndebvemanzi ndofana kubisa mari inokwana kuita $70 yerendi chete yaipapo hapana chikafu nezvose asi ungadini ndokutokura kwacho
makatarisa mamiriro akaita zvinhu munoona zvichisanduka here munguva inotevera izvi zvamungade kuona zvichigadziriswa imi vekumaruva
vatangokurudzira ndezvekuti denoko kuti kwaikwanisa kuwana sapoti yakaita sekuti macharges eschool fees tikakwanisa kuwana zvinhu zvakaita sekuti dentawanawo maaccess akaita sekuti panobude masimbi pasina zvinhu zvakaita sekushandisa kuti unenge wakamira nenzira ipi kati nebato ripi not panogona kuita masimbi but you can see kuti one person inogona kugonekuta masimbi anogona kuita 3 to 4 edzimba iyeye nemhosva yekuti pamwe wangoiswa blacklist iye zvausiri futi unogona kuva nemari yacho kana kuti hava nemari yacho chanzi yacho hauiwane ende zvinongorwadza futi kuti urambe uchirenda iyoyo uchiexpectawo kuti apa unonga uchishandira api tombo chandiitonyeri noti takatofeirawo zvedu achinhu zvenindoti vanawo pamwe dangwana yegudisisi
asi imi semubereki hamuzotyira here kuti mwana wamunee muri kurendera mutaun anozowanikwa achiita musikanzwa ari ega ikoko
ve nhamo yekutoti unotogona kutomugarisa namai nokuti ukamugarisa ari oga hazvisi nhore vanenge vachitogara namai vacho inee ndotomhanyawo nesangu because munge zvona nyika haisina mabasa ichocho hatitombo chokwanisa kuti nangu tikachira kuchitaura tinganzi tingavhundisirwa kana tingavhundisirwa noti basa hakuna totogara nhamo yandikatotya ndiyoti mudzimai akagara ogawo izveno zvinoitika munyika dzoitika mazuva ano zvongorwadza noti rimwe zuva unogona kuzoona zvimwe zvinhu zvoitika zvinenge zvisinga kadzi noti zvazhinji nenge utoti mudzimai agare nemwana noti mwana ane 14 years kuenda ku15 munongoziva kuti panguva yakaoma pamakuriro emwana unenge akada unenge achitoda guidance yevabereki.